Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera kurume 27 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Veterans of our liberation struggle as a strategic party structure are challenged to display their unflinching wartime vibrancy and the mobilization acumen as we prepare for the 2023 elections.
Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokurudzira vakarwa hondo yerusununguko kuti vatsvagire bato ravo rutsigiro musarudzo dza 2023.
Mashoko ava Mnangagwa ane dambudziko guru kwazvo nekuti varwi vese verusununguko zvavo vanofanira kunge vari pamusoro pemapato ezvematongerwo enyika nekuti vakarwira nyika yeZimbabwe nevanhu vese vari muZimbabwe, vana veZimbabwe, vana vevhu.
Asi vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nemashoko ekushandisa vakarwira nyika munyaya dzematongerwo enyika ebato rimwe chete.
Hombe ndeyekuti tinoona kuti kumabasa akawanda wanda munhu anenge ari pabasa anonzi abhadhari. Vanhu vekunana zvese vanonzi ngavasabhadhara magetsi. Handiti madhokotera ane zvaanogadziriswawo kana kuri kuti vachinge varwara. Saka tiri kutaurawo kuti matichero ngaatariswewo nenzira idzodzo kwavo, kunyanya vana vematicha vari kuenda kuzvikoro zvehurumende.
Komiti yeparamende inoona nezvedzidzo yomira nekuridziro yekuti vana vevarairidzi vasabhadhariswe mari yedzidzo yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira vakarwa hondo yerusununguko kuti vachitanga kutsvagira bato ravo rutsigiro, izvo zvashorwa nebato reMDC Alliance, iro rinoti vaMnangagwa vari kudyara mhodzi yemhirizhonga pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Pamberi nezanpf
Bashara pamusangano wekomiti yepamusoro-soro yebato ravo yeCentral Committee waitwa pamuzinda weZANU-PF nhasi, vaMnangagwa vakurudzira mapato emadzimai nevechidiki mubato ravo kuti vashande zvakasimba vachitsvagira bato ravo rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2023. vaMnangagwa vatorawo mukana uyu kukurudzira vakarwa muhondo yerusununguko rwenyika kuti vaite zvavaiita munguva yehondo vachitsvagira bato ravo rutsigiro pamberi pesarudzo idzi.
Veterans of our liberation struggle as a strategic party structure are challenged to display their unflinching wartime vibrancy and the mobilization acumen as we prepare for the 2023 elections.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati mashoko avaMnangagwa anokurudzira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzive sarudzo dzine mhirizhonga pakatariswa mhirizhonga yakamboitika musarudzo dzeshure munguva yeutongi hwemuchakabvova Robert Mugabe.
ZANU-PF ine mukurumbira wekushandisa vanhu zvisina kunaka. Ine mukurumbira wekuitisa vanhu humondi kuponda vanhu kunzvimbo dzakasiyana siyana. Munozviziva kuti nyika yese ine mavanga kubva mugore kuma 1980s kusvika iye zvino, inogukura hundi 2002 elections, 2008 elections, kwese kuponda, kuraya nekuita zvakasiyana siyana. Saka idzikurudziro dzimwe dzinotaurwa dzichinge tichidziona zvedu.
Vamunangagwa vakurudzirawo kubatana mubato ravo zvichitevera sarudzo dzemadistrict coordinating committees dzakaitwa munguva pfupi yapfuura. Vachiti vakawana zvigaro mumakomiti aya vafanire kushandisa zvigaro izvi kuti vagowana mukana wokwikwidza kuve nhengo dzeparamende, asi kuti vashande zvakasimba kuzadzisa zvavakavimbiswa veruzhinji nebato ravo pamberi pesarudzo dzemuna 2018. Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kukurudzira nhengo dzemapato anopikisa kuti dziuye kubato ravo, vachiti vari kufara zvikuru kuti dzimwe nhengo dzemapato anopikisa dzakatouya kubato ravo. Vahlachwayo vati mashoko avamunangagwa aya anoratidza kuti havachaziva chokubata.
Vanoziva kuti havana dhoo, havana chokubata na President Nelson Chamisa paelection apo. Vanhu vese, nyika yese yati Chamisa, saka vari kuvhunduka zvisingaiti, vari kurorogwa nehana muchikuchu chaiwo chaiwo vakavabata. Saka zvese zviri kuitika izvi inyaya yekuvhunduka nekutya kukopaidzwa paelection zvakaipisisa nevana veZimbabwe vari kuti vamunangagwa matadza kutungamirira nyika makapinda zvisizvo pachigaro.
Zvichakadai vamunangagwa vati vari kufara zvikuru kuti vari kushanda nemamwe mapato ezvematongerwo enyika mukurwisana nedenda recovid-19 iro rauraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe, asi vati vari kushamisika zvikuru nevakuru vemamwe mapato vavasina kudoma nemazita vavati vari kunobayiwa nhomba dzecovid-19 kumizinda yenyika dzekumavirira. Vakakurudzira veruzhinji kuti vasavarairwe nekuderera kuri kuita vanhu vari kufa nechirwere ichi pari zvino. Vachiti veruzhinji vanofanira kutevedzera nzira dzose dzakatarwa nehurumende pamwe neWorld Health Organization kuti chirwere checovid-19 chisarambe chichipararira. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, chirwere ichi chainzi chabata vanhu zviuru 36,506 36,805 uye vanhu vafa nacho muZimbabwe vari chiuru nemazana mashanu negumi nevasere 1,508. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 munyika yose vave zviuru 61 63 61,093. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika miriyoni 10.
Pamberi neZANPF, pamberi nokubatana.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya yekurudziro yaitwa navamunangagwa yekuti vakarwa muhondo yerusununguko vabatsire bato ravo musarudzo, gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadhewa mavhinga vanoti mashoko avamunangagwa anogona kukonzeresa mhirizhonga munguva yesarudzo.
Mashoko avamunangagwa ane dambudziko guru kwazvo nekuti varwi vese verusununguko zvavo vanofanira kunge vari pamusoro pemapato ezvematongerwo enyika, nekuti vakarwira nyika yeZimbabwe nevanhu vese vari muZimbabwe, vana veZimbabwe, zvizvarwa vana vevhu. Saka kana vamunangagwa vava kutaurira vakarwa hondo yerusununguko kuti vachiti kwati kwati nebato reZANU-PF chete, uyezve vachitsvaka rutsigiro rwekuti vanhu vatsigire ZANU-PF, zvinenge zvavakureva kuti kuunza nyonganiso mumusha nekuparadzanisa kwevana veZimbabwe nenzira isina kufanira. Ndozvatinogara kutaura kuti vanhu vanenge vaine chiremerera sevarwi veresununguko kana mauto kana mapurisa, vanhu vese ivava havafaniri kuti vapinzwe mune zvematongerwo enyika kutyora mutemo nebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe, nekuti vanhu ava vanhu vanenge vachimiririra nyika yese zvayo nemapato ayo akasiyana, ingava ZANU, ingava chii, ingava chii, ingava ngana. Saka tinovimba kuti vamunangagwa vachadzora mashoko avo vokurudzira varwi verusununguko kuti vatsigire mhuri yese yeZimbabwe, kwete bato reZANU-PF.
Imi munoti vakarwa hondo havafanirwe kunge vachiita zvavari kuita izvi, asi ZANU-PF inotika vanhu ava vakaenda kuhondo vari nhengo dzeZANU-PF, nekudaro vacharamba vari nhengo dzeZANU-PF. Chii chinozovatadzisa vamunangagwa kutaurira nhengo dzavo kuti ita izvi nechichi?
Dambudziko guru ndiroro rekufunga kuti vanhu vakarwa hondo vakanga vari nhengo dzeZANU-PF. Hondo yakarwiwa nevanhu vakawanda, chero iyo mauto kana munhu achinge ari uto renyika anenge akamiririra nyika yeZimbabwe, kwete bato rezvemapotongerwo enyika rezanupf ndopanokanganiswa ipapo. Bumbiro remutemo rinoedza kuzvigadzirisa zvichitaura kuti varwi vorusununguko, mauto nemapurisa nevamwe havafaniri kuti vapinde mune zvematongerwo enyika vachitsigira bato rimwe chete nemhaka yekuti vari pamusoro.
Vachitaura zvakare pamusangano wavaita, vamunangagwa vati vakarwa hondo ava vaite chaizvo zvavaiita munguva yehondo pakutsvagira bato ravo rutsigiro. Munaona sei mashoko iwaya?
Mashoko akaipa kwazvo, anopesvedzera kuti vanhu vagozoitwa tsvimbo mugosi, nekuti tinoziva kuti nguva yehondo inguva yanga yakaoma kwazvo. Ndosaka ichinzi inguva yehondo. Vanhu vaipondwa, vanhu vainzi ava vatengesi vourayiwa, vachichekwa miromo, vachichekwa nzeve, kwaifiwa, vanhu vaienda kumapungwe vachinorohwa kusvika vafa. Saka zvese izvozvo hazvifaniri kuti zviitwe munyika yakasununguka, nekuti hondo yakapera makore makumi mana neanoraudzira apfuura mugore ra1980. Hakuchisina hondo. Iko zvino Zimbabwe yava nekuzvitonga kuzere, yava neutongi hwechitetere. Saka hapana chikonzero chekuti patangwe imwe hondo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru veHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vachitaura vari parunhare vari kuBritain.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo inoti hurumende inofanirwa kurerutsira matambudziko akatarisana nevarairidzi kuburikidza nekuti vana vavo vadzidze pachena muzvikoro zvehurumende pamwe nekuwanira varairidzi ava dzimba dzakanaka dzekugara. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nekomiti iyi kwamutare nhasi. Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo, amai Priscilla Misairambwe Mushonga, vati vana vevadzidzisi vanofanirwa kudzidza pachena muzvikoro zvehurumende pamwe nezvemakanzuru senzira yekuti varairidzi avo vati vane mihoro iri pasi pasi vasanyanye kutambudzika. Amai Misairambwe Mushonga vati vadzidzisi havazi kuwana mari inokodzera, izvo zviri kupa kuti vakundikane kuendesa vana vavo muzvikoro zvavano shuvira.
Asi nyaya hombe ndeyekuti tinoona kuti kumabasa akawanda wanda munhu anenge ari pabasa anonzi abhadhara. Vanhu vekunana zesi vanonzi ngavasabhadhara magetsi. Anditi madhokotera ane zvaanogadziriswawo kana kuri kuti vachinge varwara. Saka tiri kutaurawo kuti maticharawo ngaatariswewo nenzira idzodzo. Kwavo kunyanya kune vana, kune maticha, vana vematicha vari kuenda kuzvikoro zvehurumende kana vazodawo kuti vaendese kumaprivate schools munhu anenge akuzvitarisira. Asi kana vari kuenda kuzvikoro zvehurumende hapana munhu, nokuti aticha akahangati iye ari kudzidzisa mwana asi wake mwana hakwanisi kupinda pachikoro ipapo.
Amai Misairambwe Mushonga vati dambudziko riripo rinoda muonera pamwe sechuma chemuzukuru kuti nyika ifambire mberi. Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association vaSifiso Ndlovu vatiwo vadzidzisi bandiko rakakosha rinosungirwa kucherechedzwa zvakadzama nguva dzose, asi vati chinonetsa inyaya yekuti zvinhu zvinovimbiswa nehurumende hazvizi kuzadzikiswa, izvo zvinogara zvakarwadza varairidzi vari munyika.
Tiuramba tichisunda kuti isvike paino zvopedzira yatambirwa kuti varairidzi ngavasapiwe mukana wokubhadhara school fees, ngavasiyane nenyaya yokubhadhara school fees, vana vavo vadzidze mahara muzvikoro, ndokuti vabatsirikane pama non-monetary benefits. Ari kutaura
mubatwe umwe musangano Progressive Teachers Union of Zimbabwe vala Distas Zunde vati vanotarisira kuti hurumende ichaterera zvichemo zvavo yobva yazvigadzirisa zvachose rwendo runo.
Tinoda kuti zvinhu zvekuti vana vevarairidze vasabhadhara ma school fees nyaya iyi yakataurika kubva kudhara, kuti panga pasina yatingati iyo political will kuti vanhu vaite izvido muhana dzevanhu vari pamusoro pedu kuti zvigadzirike.
Mutauriri weparamende vaJacob Mndenda vati vanotarisira kuti zvabuda musangano wanhasi zvichazadzikiswa nekukurumidza.
Zvinogamuchirika kuitira kuti maticha edu awane manyukunyuku ekudzidzisa pfungwa dzavo nemwoyo wakagara pasi nekuti vari kuchengetwa zvakanaka nehurumende.
Musangano wekomiti iyi uri kupera mangwana uine chinangwa chekutsvagurudza zvinetswa zvinosangana nevashandi vehurumende kunyanya vekubazi redzidzo avo vari kusangana nezvipingaidzo zvakasiyana-siyana izvo zviri kupa kuti vamwe vavo varamwe mabasa. Kana komiti iyi yapedza kuita misangano yakadai, inosungirwa kutura zviri pamutemo kuhurumende sungo zvainenge yabuda nazvo ichikurudzira kuti zvizadzikiswe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Yasvika nguve yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America inoti iri kushushikana zvikuru nekuraurwa kwehove kuri kuitwa zvisiri pamutemo neChina. Hurumende yava Joe Biden inoti China ndiyo nyika iri pamberi mukutyorwa kwemitemo inobata kuraurwa kwehove pasi rose. Hurumende inoti China ine zviuru nezviuru zvezvikepe zviri mumagungwa pasi rose zvichiraura hove zvisiri pamutemo. Vanhu makumi mapfumbamwe vaurayiwa nhasi muMyanmar, umo mauto ari kuenderera mberi achirwisa vanorwira kodzero dzevanhu avo vari kuratidzira munyika yose muzuva rekucherechedza mabasa anoitwa nemauto. Vaona zviri kuitika pamwe nemamwe masangano enhau vanoti vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vaurayiwa muMandalay, kusanganisirawo mukomana mudiki ane makore mashanu. Ukuwo vanhu makumi maviri nevana vanonzi vafa mukurwisana kwaitika pakati pevanhu nemapurisa mudunhu reYangon. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi ndaita rombora kanaka ndine hurukuro nemumwe mukoti uyo akawanikwa iye achitora nhomba yeCOVID-19.
Inaizwa Ingrid Muhambi.
Mungatitsananguriro kuti pari zvino muri kuita mabasa api pasi pebasa renyu semukoti?
Tine varwere vakawanda nguva ino yeCovid, saka basa haripere mazuva ese. Chanda almost tongoti 40 hours pavhiki nekuinda kubasa, ma12 hour shift ichimuka na5 makuseni kupedza na8-9 o'clock manheru.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa irori semukoti?
Kubva ndiri kuZimbabwe ndiri kuchikoro chaiko chaiko ndichiudza ndakaenda kugomere kumasvingo, ndokwandakadzidza primary school nehigh school mission. Ndaichingoda zvokubetsera vanorwara nekubetsera vanongazve mushe. Ndaitamba bhora kuchikoro and ndaiona vanhu vachikuvara tichibhora. Ndine munhu akatojoina yainzi Red Cross mazuva iwayo. Ndopakangotanga kumwe wangu kunzwa kuti izvi ndo zvandoda kuita pandinge ndakura. Saka pandakangopedzawo chikoro ndakangofokasawo neizvozvo kuti ini mwoyo wangu uri pakudii pakuenda kunoita zvokudzidzira kurapa. United Kingdom.
Tinoona pari zvino pane denda iri reCOVID-19 uyezve pane nhomba iri kubayiwa vanhu pasi rose. Imi makawanikwa muchibayiwa here nhomba iyi?
Ini ndakabayiwa nhomba iyoyo January 8, 2021. daga baiwa Pfizer inouya nemama injection maviri tindakaro kuti chiwereji kuti ipere covid tinekwa zvasvika hapana imwe nzira asi kubaiwa nhomba iyoyi
parizvino muri kunzwa sei mushure mekubaiwa nhomba iyoyi
hapana chandikungonzwa zvakasiyana ndakangobaiwa pekutanga ndangonzwa muoko uchingorwadza vechitu ndangoita kunge kungodziya muviri mukufuti iwoyo chete the next day zvanga zvatopera
ndinonzwa zvakare kuti makambotaura kuti imi makamborwara nedenda iri recovid 19 zvakafamba sei
ndakarwara naye muna November payanga ichiri kunetsa muno munongodziya kuunited states kuti ndokwa yakanyatsokurwarisa vanhu vakawanda sereki saka ndakabatira chirwere icho chidendero rimi ndikarwara nayo 2 weeks ndandisinganzwi mushe muviri wakarwadza inorwadza chirwere chachisi kutamba nacho
chii chakazoita kuti mufunge kuti mava necovid 19
pane munhu wandoziya akabatira covid saka vanga vari vanhu vaenda kubasa vese saka pavakaenda kubasa munhu wani imomo anga ambofamba abuda munharaundo maanogara ndobaadzoka anga asingatozi But pabasa pavo vanotesta vhiki nevhiki vanenge vachitesta one saka paasatestwa iyi ndopaakaona kuti anga necovid saka ndakaita contact kune munhu one anga abva ikoko kuti akatondipa covid yachona akatouya nayo kumba kwangu ndakatomborina saka ndopa ndakaiwana saka munhu one akarwarisa vanhu 10
asi zvii zvamainyatsonzwa panguva iyoyo
ndakatanga kunzwa musoro friday ndanga ndakutokosora weekend yatina iyoyo saturday sunday ndopa ndakatestwa yangu kutestika yairi positive ndopa ndakatanga kunzwa muviri kurwadza kukosora kwakaita kashoma siku aiwo kana waiti wataka kukosora zvasingaperi kukosora kwachona saka muviri wese vaingorwadza hapana chiti chandaita hapa achiti kurwadza wedha kubva musoro kumutana makumbo zvokundisi ndifambe chaiko chaiko zvairwadza
imi mungakurudzirawo vamwe vakateerera kuti chii panyaya yenhomba idzodzi
tinoziva kuti kana ukabatira chirwere checovid chii chinokwanisa kuitika toziva kuti vamwe vanhu kune zvakarwara necovid tovati vapa maoxygen vamwe vanhu vavakatoidya kumba kana kutorarama necovid iyoyo vakatofa saka totoziva kuti ukatora vaccine unokwanisa kutorarama sign of them I think yakanzi ine 75 or 76% saka ukasvika pane vanhu vane chirwere checovid une 76% chance yekuti haurware kana kuti haufe nayo pane zvokuti 76% zvinoreva kuti chii zvinoreva kuti inozivikana kuti inoshanda 76% muzive kuti vanhu vanogadzira mishonga iyi kana vachitotsvaga mishonga inotoshanda vanenge vachofungwa kuti 50% tetagona saka kuti 76% inotova nhamba yakakura kereki kata kuti hanyaisi mishonga nemavhaccine nenhomba idzodzi zvinana kuti ubayiwa tino ndakachengetedza 76% fane kuti handa kuchengetedzeka 0% nokuti haana kubayiwa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Ingrid Muhambi kunge manga muinesu panopa chirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Kira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tikutarisa nezvechirongwa chekubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 ngurukuro yedu tabata mufundisi Forbes Matonga vekereke United Methodist Church vachibata vari panyadhire mission kuuzumba avo vakawanawo nhomba yavo yekutanga pamwe chete nemudzimai wavo Reverend Nyaradzai Matonga. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Reverend Matonga.
Mazvita vaJonga Kandemiri nevateereri vedu vese veStudio 7.
Reverend Matonga, tiri kuona kuti muri mumwe wevanhu vakabayiwa nhomba muchikamu chepiri. Mungatitaurira pamusoro pekubayiwa kwamakaita nhomba?
Isu tanga takatozvitarisira kwazvo. Inini pamwe chete naRevhereni Nyaradzai Matonga vanhu vamudzimai wangu tese tiri vairi takabatano tobayiwa nhomba iyi isu tanga takaitarisira zvikuru nekuti tagara tiri pachipatara tagara tiri muchechi inotenda kuti Mwari vanoshanda nemuzvipatara saka machechi makuru akadai sana United Methodist tichiisa mari dzedu dzakawanda mukuvaka mahospitals nemaclinics. Saka nyaya yekuti immunization inofanira kuitwa inyaya iyo yatagara tichizotenderana nayo kutanga pachitenderano chedu zvoya also tagarisana nemadenda erudzi urwu. Chechipiri ndechekuti tinofungidzira kuti vanhu vakupinza zviya zvinganzi zvepolitics munyaya mezvinhu zvinofanira kunge dziri dzezveutano. Hatisana chiremba, hatikwanise kupa singwi singwi yekuti madetails yekuti mavaccines ari kugadzirwa sei, mastructures acho ari kugadzirwa sei and so forth. Asi isu tichitarisa savanhu tichiongorora panyika dziri kugadzira mishonga iyi, tinofungidzira kuti China ndo ingatova ne a better chance yekubuditsa mushonga unganzi uri effective.
Sei muchidaro?
Chirwere ichi chakatanga nekuChina. Ende mukatarisa China ine vanhu vakawandisa zvikuru yekuti dai vakaita ziyeke yeke ikoko ndokungadai kwakaita vanhu murakatira kupfuura pasi pese kufa. Asi mukaona the way China yakamaneja chirwere ichi ine madeaths mashoma zvichienzaniswa sei nana America vane vanhu vari less than even a quarter of vanhu vekuChina. Zvinotipa confidence kuti management scheme yavo was way above nyika dzakawanda.
Sei makafunga kubuda pachena kuti mabaiwa nhomba?
Isu takafunga kuti regai titore mienzaniso sewafundisi wokuti titore public gesture ende tiri panyadire pane chipatara chikuru. Regai tiende toratidza vamwe kuti hatizvityizvi ende isusu hapana chatiri kunzwa, zvinhu zvese zviri normal. Razuva redu rechipiri tabva kubayiwa, everything is okay. Ndodayira kuti izvi ndo zvatingade kuti tiitaurirane.
Imi munoshanda muri kumaruwa, muri kuonawo here nyaya yedzidziso iri kufambiswa zvakasimba?
Kumaruwa vajonga musaiti underestimate power ramuinaro kunyanya inini senhepfenuro. From the way we go nhepfenuro yeVoice of America makamira kudedicata every day nyaya yechirwere checovid-19 and vanhu vakawanda vari mumareseva vanokuteererai. Saka tinodayira kuti muri kuita a good job. Hatizive hedu kuti vamwe chavari kuda kunyatsonzwa chaicho chii chinopfuura kunzi baiwai nhomba mudziviri vechirwere. Hatizive kuti vari kuda kuti vana mbuya vataurirwe here kuti chemistry dzacho dzakamira sei kana kuti zvakamira sei, zvatichazivewo. Asi information generally iri kuwana. Chiri muvanhu kutya kuri kuunzwa neizvozvo zvekuti vematongerwo enyika vaakuita politics around this.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke yeUnited Methodist Church kunyadhiri mission muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokurudzira vakarwa hondo yerusununguko kuti vatsvagire bato ravo rutsigiro musarudzo dza2023. Asi vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nemashoko ekushandisa vakarwira nyika munyaya dzematongerwo enyika ebato rimwe chete. Komiti yeparamende inoona nezvedzidzo yomira nekurudziro yekuti vana vevarairidzi vasabhadhariswe mari yedzidzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.